mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 17 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vape zana nemakumi matatu nevaviri 132. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Vanoshorwa zvikuru pamashoko avakataura pamusoro pemabhishopi ekereke Catholic muZimbabwe. Gungano reSADC rinokurudzirwa kugadzirisa chimiro charo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vape zana nemakumi matatu nevaviri 132 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vape zviuru zvishanu zvine mazana maviri nemakumi matanhatu nemumwe 5261. Nezuro vanhu vanoita makumi masere nevashanu 85 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava makumi masere nomumwe 81 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, vamwe vana vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika makumi manomwe nemumwe 71. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi maviri nevanomwe 27 vafa nechirwere ichi. Kusvika pari zvino dunhu remasvingo ndiro chete risina kana munhu mumwe chete zvake ati afa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zviviri nemakumi mapfumbamwe nevaviri 2092. Kota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti mabhishopu ekereke yeCatholic muZimbabwe vane pfungwa dzeumhondi uye vane mweya wakaipa. Amai Mutsvangwa vakataura izvi nezuro mushure mesangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference rabudisa gwaro rinoshora hurumende pakuchorwa kwekodzero dzavanhu munyika. Amai Mutsvangwa vanoti Bishop Christopher Ndlovu vari kutungamira mamwe mabhishopu munzira yakaipa, vachiti Bishopu Ndlovu vanoda kutangidza kusagadzikana pakati pemarudzi sezvakaitika kuRwanda. Masangano mazhinji anosanganisa Zimbabwe Lawyers for Human Rights neHuman Rights Watch abudisa magwaro achishora zvakasimba mashoko ataurwa naamai Mutsvangwa. Amai Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti mashoko avo akakwana uye ane mhinduro kumibvunzo yose yatange tavabvunza, vachiti mashoko avo anokurudzira kubatana kwevanhu nekuenzaniswa kwevagari vemuZimbabwe. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica Vadhowa Mavhinga vanoti mabhishopu haafaniri kutya kana kudzokera shure nekuti ndiro basa ravo. VaMavhinga vanoti hurumende haidi vanhu vanotaura chokwadi asi vanovananzva tsoka.
Hurumende yava munangagwa ine dambudziko guru rekuti haidi zvachose kunzwa vanhu vanotaura chokwadi, vanoshoropodza vakamira muchokwadi. Inoda vanhu vanoinanzva tsoka, vanenge vachiipembedza nepasipo. Ndokusaka tiri kuona kuti mabhishopu vatungamiri vechechi yeRoma vari kutukwa zvakanyanyisisa pamusoro pekuti vangotaura chete kuti muZimbabwe mune dambudziko rekodzero dzevanhu.
Pane zvakaipa here pane zvataurwa nemabhishopu?
kutaura kwavaita kwakanaka nekuti vakuru vesvondo vemakereke vanofanira kumira pachokwadi havafaniri kutya zvematongerwo enyika vanofanira kutsiura vanotungamira nyika ndobasa rechechi chairo iroro zvakarewo tiri kuona kuti vakuru veRoma muZimbabwe havasivo vega vari kutaura izvi isu semasangano akazvimirira ekodzero tata nenguva tichitaura tinotenda kuti chechi yeRoma yasimuka nezwi rakasimba ikataurawo ichitsinhira zvakataurwa neAfrican Union Commission Chairperson vaMusa Faki zvakataurwa nemukuru weSouth Africa vaCyril Ramaphosa nenhume dzavo zvakataurwawo neUnited Nations saka zvese izvi munhu wese ari kuzvitaura hurumende yeZimbabwe inganyunyuta ingatuka ikatukirira asi chokwadi chiri pachena
munoti pamusoro pemashoko aburiswa nehurumende pamusoro pemabhishopu aya
vakuru veRoma vaita vana mafira kureva tinotsigira zvachose mashoko avo tichikurudzira vamunangagwa kuti vagamushire chokwadi chiri pachena vatore matanho anobatika ekugadzirisa dambudziko guru riri mukati menyika yeZimbabwe uyezvewo ekuteerera zvinotaurwa nevamwe kwete kungozviunganidzira zviprofita zvenhema zvinenge zvichitaura shoko rekurumbidza iyo nyama nyika yakaita manyama amire nerongo sezvayakaita izvi vanhu vazhinji vachishayiwa chokudya zvipatara zvisina mishonga vanhu vachishungurudzika asi vanhu vachingoda kuti vanzwe kuti zvakanaka zvakanaka kwete pane dambudziko guru ngarigadziriswe kana vakataura nemuromo chete kuti dambudziko aripo hazvirevi kuti zvinopedza dambudziko chinodiwa kugamushira chokwadi chiri kutaurwa nekutora matanho ekugadzirisa zvinodiwa kuti zvigadziriswe muZimbabwe
avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7 Sangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI rinokurudzira Zimbabwe Electoral Commission ZEC kuti itaure nevanhu vakasiyana siyana pamusoro pesarudzo dzinenge dzichiitwa mugwaro ravatumira kuvatori venhau ZESNI inoti sarudzo dzekutsvaga vamiriri vatsva mushure mekudzingwa kwedzimwe nhengo dzeparamende kunoitwa panguva iyo matare edzimosva achipa mitengo yakasiyana siyana panyaya dzokudzingwa kwedzimwe nhengo dzeparamende nesineti naizvozvo sarudzo idzi dzinofanirwa kuitwa mujekerere uye vanhu vanofanirwa kuudzwa zviri kuitika kuti vave nevimbo nesarudzo vanoona nezvezvirongwa zvezesni amai Ellen Dingani vanoti zesni inokurudzira ZEC kuti ione kuti utano hwevanhu hwakachengeteka panguva yesarudzo vachiti ZEC inofanirwa kuita zvinhu pachena vaongorori vesarudzo vachipiwa mukana wekuongorora vakasununguka tatadza kubata sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba kuti tinzwe divi ravo
sezesni tinoti the timing yakaitwa my expulsions it's bad timing nenyau ye covid yakatekeshera pasi rose uye zvakare ma expulsions aya sokuona kwedu ano weekend opposition political parties in parliament vanenge vasisina wando hwekuona kuti vanyatso taura nekutsigirana pane mapolicy changes anenge achida kuitwa ne ruling party muparliament saka tikona kuti vanenge vati wikwenei ipapo
mamwe matambudziko amakaona kana kuti amuri kuona panyaya iyi ndeapi
takaona kuti mamwe matambudziko angachisangana nemapolitical parties ava vazokonzeresa kuti paitwe maexpulsion iwaya zvinhu zvaikwanisa kugadzirika dai vakataurirana uye vakakwanisa kumanage maconflicts avo internally
saka munoti nenyaya iyi
saka tinokurudzira kuti ma conflict resolution mechanisms edu muZimbabwe amongst political parties intra or inter political parties ange achistrengthenwa achisimbiswa kuitira kuti mapolitical parties nyaya dzavo nyangwe dzichienda kucourt asi dziwane kuti dzinogadzirisikawo zviri nani kuitira kuti tisarambe tichiwikena kana even kutambisa maresources nekuramba tichiita maby-elections anokonzerwa nemaexpulsions. Saka toda kuti matanho aripo pari zvino ekugadzira kusawirirana ngave mukati mapolitical parties kana kuti pakati mapolitical parties akasiyana ngazvive zvinovandudzwa uye zvinosimbiswa kuti pawanikwe kutaurirana yatinoti dialogue.
Zvesini inoti pamusoro pemaby elections ari kuda kuitwa aya.
Pamaby elections iwaya akataurwa nezeki kuti vachada kumaita. Tiri kutiwo zvinofanira kuitwa saizvozvo nokuti vanhu vanotarisira kuti vange vaine marepresentatives anovamirira mudare reparliament. Saka pari zvino kwese kwakaitwa maexpulsions in all constituencies hakuna vamiriri vakamirira vanhu veikoko mudare reparliament. Saka tinogamuchira kuti anofanira kuitwa maby elections kuitira kuti vanhu vange vari represented nevanhu vavanenge vakasarudza. Asi nekuda kwechirwere checovid tichaona kuti pachaita maybe matambudziko akati wandei. Hazvisi tishamise pakaitika low turnout chireva kuti vanhu vakasabuda neuwandu hwavo kunovhota maby elections iwaya nenhau yekuti vanhu vanenge vachitya kubata chirwere checovid. Uye zvakare tichaona kuti pamwe pachashaikawo maresources or mari yakakwanira yaka yakafanira kuti pange paine zvinhu zvinoita kuti COVID isapararire.
Avo vange vari vanoona nezvezvirongwa musangano reZESNI amai Ellen Dingani vari parunare kuHarare neStudio 7. Kunyika dzeSadag dziri kucherechedza makore makumi mana dzaumba sangano iri. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekodzero dzevanhu dzinoti gungano iri rinofanira kugadzirisa chimiro charo kuitira kuti rionekwe richirwisa udzvanyiriri hwatekeshera mune dzimwe nyika dziri muSadag. Mutori wedu wenhau Shingirai Madondo uyo ari muFrancistown kuBotswana anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti hurumende zhinji dzemudunhu reSadag dziri kupandukira zvizvarwa zvenyika chionekwa semhandu apo zvinenge zvichichemera kuremekedzwa kwekodzero dzazvo. Imwe nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru wezvirongwa zvesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Mbofana vanoti gungano reSadag rarasa gwara zvachose rarakaumbirwa muna 1980 sezvo dzihurumende zhinji mudunhu iri dzisisina hanya nevagari vemunyika idzi.
Pakawana nyika dzekuchamhembe kuAfrica rusununguko kubva kutingati colonialism, sangano reSadag rakabva rasanduka kuve muunganidzwa wevadzvanyiriri vatsva vemuno muSadag. Vaive nezuro varivo vari kuti vari kurwira kuti tisununguke, varivo vari kuti vari kurwira kuti tibvise tikunde vasveta simba.
Vambofana vanoti zvizvarwa zvizhinji zvemudunhu reSadag izvo zviri kutarisira kuti gungano iri richazvibatsira mumatambudziko azviri kusangana nazvo zvakarinda gosembwa sezvo gungano iri rava nemakore akawanda richitadza kupedza hondo kuDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC uye mbirizhonga iri munyika nedzimwe.
Saka takadamba tichida kutarisira isu kusevana veZimbabwe kana vamwewo zvavo vari muno mudunhu rekuchamhembe kuAfrica kuti Sadag richatibatsira, Sadag richauya semuyananisi asina chaakavanza ane maoko akachena. Tinenge tichizvinyepera, Sadag haina kuchena.
Nona nekuburitswa kwemashoko musangano reAmnesty International kumabvazuva nekuchamhembe kuAfrica vaRobert Chivambu vanoti nyika dzakawanda mudunhu reSadag kunyanya muZimbabwe, Swaziland neMadagascar dziri kutyora kodzero dzevanhu nenzira inonzwisa tsitsi.
A number of countries in the Sadag region are experiencing alarming human rights violations and abuses.
Nyika dzakawanda mudunhu reSadag dziri kutyora kodzero dzevanhu nenzira inokashamadza. MuZimbabwe hurumende yadzikisa gajo mukubunyikidza vanopokana nehurumende, izvo zvoita kuti itumire mauto nevasori kuti vatyisidzire vanopikisa mune zvematongerwo enyika uye varwiri vekodzero dzevanhu.
Achivhambu vanotiwa hurumende yava yemason Mnangagwa yakarambidza zvizvarwa zvayo kuratidzira murunyara nomavhiki maviri apfuura nokuda kwouori uwo unonzi wafunya chisero mapazi mazhinji ehurumende. Imo nyanzvi uye vari mudzidzisi vemutemo paGaborone University of Law and Professional Studies vachanzi kungwengwe vanoti gungano reSADC rinotoda kuti rive nemitemo mitsva ingabatsira mukurivandudza kuitira kuti SADC ipiwe masimba ekupindira munyika inenge ichityora kodzero dzezvizvarwa zvayo.
Panofanira kuva nemaamendments anofanira kuitwa mukupindirana zvipindirana zvavanenge vakaita izvozvo.
Sezvo nyoka huru isingazvirume vakukwengwa vaudza Studio 7 kuti sangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations ndiro rinofanira kuva mutongi gava maenzanisa munyadzi iri kunetsa mugungano reSADC. Studio 7 ana kukwanisa kunzwa divi reSADC sezvo anoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Barbara Lope vati havana mvumo yekutaura nevatori venhau uye kuvaudza kuti nyaya yeZimbabwe ichadzeiwa here kana kuti kwete pamusangano wepagore uyo uri kuitirwa padandemutande nepamusana pechirwere checovid-19. Nyika nhatu dzemuSADC dzinoti DRC, Mozambique neZimbabwe dziri kutarisana nematambudziko akasiyana-siyana aya anofanirwa kunge achizeiwa pamusangano weSADC. Asi hurumende yeZimbabwe inoti haina matambudziko munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari kutaura mashoko aya vanhu vari kuda kusvibisa chimiro chehurumende yavamunangagwa vachibatsirwa nenyika dzekumawirira dzakaita seAmerica. Asi mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakatumira svondo rino nomwanhatu kuZimbabwe vachiti dzinosangana nehurumende masangano akazvimirira pamwe nemapata anopikisa senzira yekutara wanhu wekutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko ari muZimbabwe. Asi nhumwa idzo dzakanga dzavimbisa mapato anopikisa kuti dzisasangana nawo dzapedza kusangana navamunangagwa hadzina kuzoita hurukuro nemapato anopikisa mushure mekuona vamunangagwa. Nemusi wemuvhuro mutungamiri wetanzania vajohn magufuli vanotarisirwa kupa vafilipe news vekumozambique usadyigaro hwegungano iri kotova mukwetsi masisi vebotswana vachatora usadyigaro hweSADC Troika on defence justice and security kubva kuna vamunangagwa. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zim Live inoti munyori mukuru mubazi rinoona nezvemari vaGeorge Kuvamatanga vakapemberera kupora kwavo nemhuri yavo kubva kuchirwere checovid-19 nekuhaya ndege yekuendesa mhuri yavo kuVictoria Falls. Musunday Mail, hurumende inoshora zvakadzama mabishopi eCatholic Church ichiti vane mweya weumondi uye vane pfungwa dzakaipa mushure mokubudisa gwaro ravo rinoshora hurumende. Gwaro iri iro rakasainwa nemabishopu matanhatu emunyika rinopomera hurumende mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Daily News on Sunday rine nyaya pamusoro pemutevedzeri wemutungamiri weMBC Alliance vatendai biti vachiyambira kuti mamiriro akaita zvinhu munyika pamwe chete nemashoko akataurwa navaEmmerson Mnangagwa ekuti vemapata anopikisa matororo anofanirwa kumiswa zvichakonzera kudiuka kweropa munyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Anonoka wange mukoma jonga basi chisene ini ndodambotaura panyaya yemapurisi anemasoja ekungogara vachirova vanhu vachidzvanyirira vanhu Mnangagwa achiti kwanzi vanhu muZimbabwe vanhu vakaipa kana kuti maopposition party vanhu vakaipa. Vanhu vaya hapana munhu wakaipa pavanhu vekuZimbabwe. Munhu wakatoipa kwana masoja ake nemapurisi ake nekuti ndo vanorova vanhu ndo vanokidnapa vanhu namasiyaji namasiyaiwo. Saka anoda kuti vanhu vangonyarara here vafire murima here tichingopondewa takanyarara chero nguva tichingopondewa. Kana munhu watadza kutonga nyika watadza sira vamwe vatongi hausi usheka mokuti unoda kufira mazviri kana wakonewa unongosiyirawo vamwe votonga.
Tenda ine zviri vanhu vaVictoria
akadiko vashamariri vestudio 7 tokutendeyawo nenyaya dzenyu ndokutendeya zvisingaiti muri sei vatononoka totina nina uzamotifa munaita ba
Moroi, 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 moroi pa studio hapo, vanakomba wande hapo, vaka sunda ni muri hapo. Vana Thomas wakata urakale, zunu zemu Zimbabwe. Mkanyaza utera, noro zero wana Thomas. Zunu zaka tama zaita urwana na Thomas. Ende zaka dosika, zuezi zaita urwa izo zizu. Ende zirikuto isika izo zizu. Nguva ine yetiru kurarama yene, zano chayo chayo, ino ziziwa zuezi ziru kanganisa. Vanu wa miru ya kuronge za kuenda. Baru kutoziziwa izozo kuti hakuna munhu achavada chero munhu anovavhotera iko zvino kasara kapedu kari pevari kaakazenda manako hapasi sina chimwe chinhu chavanokwanisa kuti vachiita iye zvino vamirire nekuvhiringidza vanhu zvavari kuita ungasunga vana chimono chii chevari kusungirwa hapana jere rakazara nevanhu vari kungosungwa hapana mhosva dzevanhu saka chitarirai divi ravo muone kuti vanhu vamirira kuenda hapana sevari kushanda iye zvinezvi kupomera vanhu mhosva kuvhiringidza zvevari kuita vaitai nyona nguma wande uene zoro kanaka tagi
vakadiko vashamarari vezimbabwe nevateereri neni rinoitwawo fungai zvemberi ndiri kuno kucape town ndakamirira vana vezimbabwe ndemumwe wavo vamwe vari kushungurudzwa vari kurohwa vanhu vachitotywa nozvinga zvese zvinoitika izvi chitoda kutaura pamusana vana vezimbabwe peiyo nova iri kutonga vamupresidendi munangawa takumbirisawo kuti kudai vagona kugadzirisa nyika sezvo varivo vari kuibvongonyodza yavagona kugadzirisa nyika vana vezimbabwe tatambudzika vana vezimbabwe tatambura vana vezimbabwe hatisina nemari tapererwa nekuda kweivavo vari kutonga ivavo takumbirawo kuti kudai vagona kugadzirisa nyika zvinhu zvimire zvakanaka mukaona nyika dzepasi rino dzotaura zvanyanya uri wanyanya muzimbabwe uri wanyanya uri 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 wanyanya vamunangarwa ngavagadzirise nyika
mangwanani masikati akanaka vestudio seven ini ndinofara chaizvo nebasa ramunongoita vana mukoma jonga temhu renyu ndachingodawo kunzwa chishuviro changu chongodawo kunzwa kuti vanhu vemuzano vose kune pachirongwa chenyu pane pamunoti isusu vanhu tizvitaurire pfungwa dzedu dzisineiwo nezvestudio seven handina ndisati ndakambonzwa ivo vezano chavanorumbidza kuti isu tiri kuitirwa zvakati nebato iri tiri kuitirwa zvakati nezano isu tiri kudyiswawo zvakawanda nezano handisati ndambozvinzwa kana saka zvinhu zvose zvavari kuti tiri kushinaira tinoshishi vari kushishira ani nokuti hapana pandombonzwa panombonzi munhu wezano atenda nhasi kuti haataitirwa zvakanaka kumbotaurawo ipapa pastudio seven kuti isu kuno kweduku tiri kuitirwawo zvakanaka ndinongonzwa kugunununa kwemachinja ndinongonzwa uye dzimwe nguva kudetembo kumachinja ngoti shuwa zvinhu zvaoma shuwa zvinhu zvakatiomera vachamisade vaenda mberi vachamisade vaenda mberi nguva zhinji kutaura kwevanhu kunobuda kuvanhu vemdc vachizvitaurira havo maererano nemaonero avo asi vo vezano sei vasingabudiwo pastudio seven vachitaurawo mafaridzigwa avanoitiwa nebato sezvo riro riri kutonga riro ripanyanga vavabudaika vachitaurawo maonero avo zvavanofungawo pastudio ipapa tivanzewo vachipupura kunaka kwezano
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio seven isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika kubva zvavadomwa kuve mutevedzeri wavajoe biden musarudzo dzemutungamiri wenyika vazhinji vari kupa amai kamala harris mazita akasiyana-siyana erudzi rwavo vazhinji vanovati mukadzi wechitema vamwe vanovati mukadzi wechiamerican indian pacific islander amai kamala harris vakazvarwa mudunhu recalifornia muamerica asi patove nevamwe mune zvematongero enyika vave kuti amai harris havana kuzvarwa muamerica vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vanoti izvi zvinoitika pese panenge paine munhu wechitema anenge achida kukukwidzira chigaro chepamusoro-soro izvi zvakaitwavo kuna vaimbo vemutungamiri weAmerica vaBarack Obama.
Kubva pavakasarudzwa navaBiden kuti vave vice president wavo mucampaign yavo mivhunzo yakakurumidza kuuya kubva kumarepublican inoti vaKamala Harris havasi citizen wemuno muAmerica kana kuti vamachanda havana kuzvarwa muno, vachiedza kuisa argument yekuti havasi eligible kumirira vice president neupresident. Ndingati nyaya iyi yakatanga nguva yavaObama, saka inyaya yadzoka zvakare pasarudzwa vaHarris. Inyaya inoratidza dambudziko rerusarura ganda ruramba ruri kuno muno muAmerica. Kana munhu mutema waiswa pamberi pesarudzo, especially inyaya dzeupresidency, vanotsvaga zvakawanda zvokuedza kudisqualifya. Asi munhu wechirungu muno muAmerica haabvunzwi mibvunzo yakadaro, ndo paamuka musindo wakawanda.
Ivo amai Harris vakazvarirwa kupi?
Vakazvarirwa muno kuCalifornia.
Ndiri kuona kutizve vatori venhau vamwe vanoshandisa kuti munhu mutema, vamwe vanoshandisawo kuti American Asian. Chii chiri kuitika pa sei?
Zviri kubva kurudzi rwevabereki vamai Harris. Baba vavo munhu mutema anobva kuJamaica, mai vavo munhu wechiIndia. Vabereki vacho vakauya kuno kuzodzidza chikoro kuyunivhesiti vakashanda, ndokuzvarwa kwavaHarris kuno kuAmerica. Saka vamanoti munhu mutema, vamanoti ndewekuchiIndia. She is both, she has a dual heritage, a triple heritage. Ikoko kuCaribbean kunobva vabereki vake, nekuti munhu wemuno semuzvarwi wemuno. So she has a unique and beautiful triple heritage.
Sokuona kwenyu muna sokuti izvi zvine mhosva here?
Kana hazvina kana mhosva, hazvina kana basa. So long wazvarwa muno uri munhu wemuno, uri citizen, hapafaniri kumbove nemubvunzo wakadaro. Instead of vanhu ngavabvunze maqualification ako kuti unogona basa racho here. It's unfortunate muno muAmerica mafungiro acho akatodhakwa panyaya dzepolitics. Chinhu chekutanga chinoona vanhu is ganda remunhu kuti murungu here, munhu mutema. Instead of kutarisa competence yemunhu kuti munhu uyu anokwanisa kuita basa racho akatimirira here.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Kambo kanobva kuna Marshall munhu mumwe and the four brothers. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zana nemakumi matatu nevaviri 132. Kurukota rezvokubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoshorwa zvikuru pamashoko avakataura pamusoro pemabhishopu ekereke yeCatholic muZimbabwe. Gungano resadak rino kurudzirwa kugadzirisa chimiro charo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvimwe dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahuwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.